Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezveupfumi zviri kukonzerwa nekukwira kweuwandu hwevanhu vari kuda kushandisa dhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vanoti kukwira kwekushandiswa kwedhora rekuAmerica uku kubva mukuti zvinhu zvose munyika kusanganisira mari dzekubhadharira zvikoro zvave kuda kubhadharwa nemari yekunze iyi.
Ichokwadi kuti dhora remuZimbabwe riri kuramba richiderera pamutengo waro. Dambudziko riripo iye zvino nderekuti tiri kutanga kwegore, makambani mazhinji haasati akushanda zvakanyasa kusimba. Saka nyaya yekutsvaga mari yemahusa kumakambani kuti vatange production, kuzvikoro zvose zvaakuda mahusa. Mitengo yese zviro yakavanda yemahusa. Saka dhimandi yemaUS dhora yakwirisa zvikuru.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvitengeswa zvizhinji munyika zvave kubhadharwa nemari yekuAmerica, izvo zviri kuwedzera kudiwa kwemari yekunze.
Pane ma-statistics akaburiswa neweZimbabwe National Statistics Agency ari kutaurayo kuti matransactions mazhinji munyika anopfuura more than 75% ave kuitwa vanhu vachishandisa maUnited States dollars. Saka tiri kuona kuti nenhau yekukwira kwakuchiita zvinhu yatingati chronic high inflation kwaita kuti vanhu vakawanda, maeconomic agents akawanda, even market inge ichiprefera kushandiswa kwemaUnited States dollars.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika rave nenguva richikonzerwa nekusashanda zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Kushayiwa simba kwedhora remuno munyika tichienzanisa nedhora rekuAmerica idambudziko ratagara naro kwenguva yakati rebei, zvichikonzerwa nekusashanda zvakanaka kweupfumi hwenyika uye nekuti isusu tine zvinhu zvakawanda zvatinotenga kunze kwenyika asi tisiri kuwana mari yekunze yakakwana. Saka vanhu vazhinji vanenge vachida mari yekunze kwenyika kushandisa zvinhu zvakasiyana siyana chero nehurumende yachona, asi tisingakwanisi kuva neupfumi hunogenereta mari yakakwana yekunze yacho inenge ichidiwa.
Kunyange hazvo pave nevamwe vari kukurudzira kuti hurumende isendeke dhora remunyika parutivi yodzokera mukushandiswa kwedhora rekuAmerica, vekuchera vanoti havaoni izvi zvichiitika.
Hurumende yagara yakatsika madziro kuti hazvigoni kuti tisiye mari yedu yemuno tichishandisa yekuAmerica chete. Vanoti zvinokonzera kusagadzikana kweupfumi. Uyewo hurumende sezvo iine vashandi vakawanda vainofanira kubhadhara, inokwanisa kunge isizorina mari yakakwana yekubhadhara vashandi ivavo. Saka hurumende icharamba ichitsika madziro.
Pakupera kwezuva ranhasi, dhora rekuAmerica rinonzi ranga richitengeswa nemadhora mazana masere nemakumi matatu nerimwe emunyika, kana kuti $1 = $831 pamusika weReserve Bank of Zimbabwe auction floor, kuchitiwo kumabhanga richitengeswa kana kutengwa nemadhora mazana masere nemakumi mashanu, kana kuti $1 = $850. Pamusika mutema, dhora rekuAmerica rinonzi riri kusvika kumadhora emunyika chiuru nemazana maviri kana kudarika.